Vachiparo msangano inezuro amai Mohamed vakati vakare mara vakawanda vari kusarira shure munyaya dzekushandisa mishina yechizvino zvino uyewo vanotadza kubatsirikana kana kutiza kana pachinge paita hondo kana njodzi dzakaita semapashamu. Vakatiwo vanhu vakawanda vakare mara pasi rese vane urombo nekuda kwerusarura runoitwa pakupinzwa kwevanhu mabasa, vachiti kunyange pavanopinzwa basa vanopiwa mihoro iri pasi kana zvichienzaniswa vamwe vasina kuremara, vachiti izvi zvinofanira kugadziriswa. Vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti donzvo remusangano uyu rakanangana nematambudziko anosangana nevakaremara kunyange muZimbabwe.
Zvinangwa zvemusangano uyu ndinoona zviri zvinhu zvakakosha chaizvo, chekutanga chetechnology umesha neumetura. Tikatarira isusu muZimbabwe nyaya idzi dzichiri kumashure chaizvo, zvekutoti vanoita koro havana zvimwe zvinhu zvekushandisa. Saka ndinoona sekuti zviga izvi nezvinangwa izvi zvakakosha zvikuru, uye tinofanira kuzvitora tichizviunza kwedu kuti zvinge zvichishandawo.
Asi vanoti havasi kufara kuti nhengo dzeparamende dzinomirira vakaremara hadzina kuenda kumusangano uyu. Vanoti hazvibatsiri kuti hurumende ipinde yega mumisangano iyi.
Asi tinoona kuti hurumende pese pairi kuenda kumisangano yakaita seiyi iri kusiya vanhu vacho vakaremara vakaita sevamiriri vedu masenators kana kuti vamwewo vanhu vakaremara.
Gweta rinomirira kodzero dzevakaremara vachishanda nesangano reAfrican Union of the Blind, Advocate Abraham Mateta, vaudza Studio 7 kuti hapana chakashata kuti vedzi hurumende vapinde mumisangano yakadai, asi kuti inofanirawo kupinza vakaremara pakati pemisangano iyi.
Tiri kuona kuti pari zvino paramende iri mubishi rekugadzira mutemo mutsva une chekuita nevakaremara, asi dambudziko ratinenge tiri kuona nderekuti kune vamwe vashandi vehurumende vanofanirwa kunge vachishanda nevanhu vakaremara vanove ivo vaakudhonzerawo kune rimwe divi.
Vamwe vari kupinda musangano uyu mumiriri wevakaremara kuAfrican Union Manyasha Nhau
tarisira kuti nyaya dzevana vakaremara dzifanira kungoramba dzichitaurwa, asi dzinofanira kuti pane neaction, panofanira kuva nechinoti political will kuti zvinhu zvinge zvichizadzikiswa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vanomirira vakaremara muparamende, Senator Anna Shiri naSenator Ishmael Zhou, kuti sei vasina kuenda kumusangano wemazuva matatu uyu. Asi mumwe mushandi mukuru mubazi revashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti public service labor and social welfare iro rinoona nezvevakaremara audza Studio 7 kuti Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana kumusangano uyu. Ati nyaya yemari ndiyo yakaita kuti vamwe vaitarisirwa kuenda vasaende, achiti mutevedzeri wegurukota rebazi iri amai Mesi Marwadzina ndivo vaifanira kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, asi havana kuzoenda mushure mekunge vhiza ravo ranonoka kubuda. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinoyemurwa kuti dzine mitemo inobata vakaremara yakanaka, asi vamwe vanoti mitemo iyi haisi kutevedzwa zvakadzama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.